nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 12, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hware ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei vachapiwa ndivanani. Ndiyo polisi yatakamirira tose kuti tinzwe haigona kuita secret yevanhu vashomanani uyezve haigona kuumbiwa nevanhu vashomanani. Ndo patakakurukura paya tichiti panofanira kuitwa stakeholder consultation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri wenotwen mudare renational assembly vatemba muliswa vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hwaro hwekupiwa kuchaitwa nhomba yekudzivirira COVID-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba yekutanga iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya ichibva kuChina. Vachitaura pamusangano wePollard waitirwa padandemutande, vaMnangagwa vatiwo mari yekutengwa kwemimwe mishonga yenhomba yeCOVID-19 yakatoiswa parutivi uye pane hurongwa hwekuti makambani akazvimirira pamwe nemamwe masangano vabatsirewo. Mutungamiri wenyika vati vachazivisa svondo rinouya nezvematanho emutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown zvichitungamirwa nekomekedzo inobva kuna vanamazvikokota mune zveutano. Mutemo uripo iye zvino welevel 4 lockdown wakadzikwa mwedzi wapera uri kuguma kushanda nemuvhuro svondo rinouya. Izvi zvinouya panguva iyo huwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 uri kuderera munyika. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevasere vakafa neCOVID-19, vamwe makumi masere nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Bazi iri rinoti vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri nevatatu vavo vanhu vari mudunhu reBulawayo. Kusvika nezuro wakare vanhu vanosvika zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 34,949 vabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga, vamwe chiuru nemazana matatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,382 vafawo nacho kusvika pari zvino. Vanhu vairwara kusvika nezuro vaive zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 3,937. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pane dambudziko rekuti hurumende haisi kuburitsa pachena hwaro hwainoti yakagadzira kuti huzivikanwe neveruzhinji. Dr. Madzorera vanotiwo mapoka ose anofanirwa kuve nechekuita nekuumbwa kwehwaro uhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hwaro ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei vachapiwa ndivanani. Ndiyo polisi yataka mirira tose kutetinswe, haikuna kuita secret ye wanu wa shomanani. Uyeza haikuna kuumbi wanu wa shomanani, ndiyo patakara kuru kura baya tisiti, panufana kuitua stakeholder consultation. Wangada ya transformers kuhiti, sikuwa kuma health workers, kuenda kuma workers unions, kuenda kuwa nwese wa Zimbabwe. Nukutu mnwese anika interest mwesu na itika. Jino andisivi wareo, chamira kuona pati, unofanaka kubuda, vaccine ya chuisati ya uya. Achifanu kita chuwande wande, sisi unosifane suwa kumivika.
Chazgozo kare wabunanga kwa shitaro kuti wakatoisa maari parutiwi, karamti maari sosis parutiwi, eku tenga mwe mishonga. Munoti iwe ne edano iroro.
Ndosa tunota sira utinika iite, wakatu uza otuwaisa $100 million parutiwi. Ya wasatu uza uticha shanda sei, ndosa taka mirira kunza uticha shanda sei, chukutenga mishonga ya kawanda sei. Yezimwe zvinozvakaita logistics nezvakadero zvokuti vaccine chezopiwa vanhu zvichafamba sei. Saka takazvimirira asi tinongotivhundutsa. Ndechekuti vapedza kudero vakuti zvokwanzi tiri kukwata business. Aiwa zve 100 million imari yakawana ngatimbotanga ita shandisa iyoyo. Vape humbo kuti 100 million yacho iripo. Tovafikawo sehurumende yedu kuti vakakaisa 100 million aside yema United States dollars. Ndozvatiri kudawo izvozvo. Kuzokwata kumabusiness hakuna kuipa. Kana vamboratidza ivo utungamiriri nekukoshesa nyaya yeCOVID-19.
Tinoonawo kuti lockdown level 4 yakanga yawedzerwa nemasvondo maviri ikuguma nemusi wemuvhuro, musi wemande. Tanzwa vamunangagwa vachiti vachazivisa kuenda mberi mushure mekunge wanzwawo kuti nyanzvi dzeutano mune muchitiwo. Asi zvii zvamungataura pamusoro pedanho iro relockdown?
Lockdown yakanga vanhu kuwirirana nekuti idanho rakangoonekwa pasi rose kuti rinopedzisira kudzikisa kufamba kwautachionawo. Asi takagara tichichema kuti pane zvimwe zvinofanira kuitiwa kuti lockdown inzi yashanda. Taingochema nezvokusapota vanhu, vana havasi kusapotewa, vakangolokerwa mudzimba dzavo vasina zvokudya. Saka ivavo lockdown mune dzimwe nzvimbo haisi kutomboshanda zvachose. Inongori lockdown iri pamuromo pevatungamiriri nemhaka yekuti munhu angagara mumba ane nzara. Saka vanofanira kuita review zvinhu zvese izvozvo, social welfare yevanhu. We zvinoteererawo advice from experts. Tichitarisa manamba edu nemafigures edu, tichionawo mafigures ari correct, asina kunyepa, asina kukoronyera, anenge achibva zveshuwa from our healthcare delivery system. Ndozvatoda izvozvo kuti vatarise unyanzvi hwemande iyoyo kuti vadecide kuti voziita sei nelockdown yedu.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera. Vachitaura neStudio 7 vari parunare kuKwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mushonga wenhomba yeCOVID-19 uri kutarisirwa kusvika munyika nemusi wemuvhuro uchibva kuChina. Panguva iyo nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti nhomba iyi itange yaongororwa zviri pamutemo uye zvinotarisirwa nesainzi isati yapiwa veruzhinji. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mushonga wekudzivirira COVID-19 uyo uri kutanga kusvika kubva kuChina unofanira kutevedza gwara rinoshandiswa pamishonga yese inouya munyika, rekuti unotanga waongororwa kuti unoshanda sei muno muZimbabwe zvichienderana nemhando yeutachiwana huri muno. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mushonga usati watengwa nyika kuburikidza nebazi reutano inotanga yaongorora kuti mushonga uyu wakagadzirwa wa sei kunyika kwaunobva uye kuti zvawakashatira ndezvipi. Vati panouya mushonga uyu munyika unofanira kuongororwa sezvo wakagadzirwa kudunhu repasi rino rakasiyana neZimbabwe.
Kana stadio yapera then Tisakaita huku South Africa wakaita study ya waka mati vaccine ya wanga watura ya AstraZeneca yanga itika shandi zaka naka South Africa ni maka ya mando yutachuna wana wikoku saka waka wakaba chinja wakaba kuto chinja nuzo tufana uwe kwa umuno nuhuta atizi yutachuna watina huo atizi yutu huku South Africa wa amunu yere atizi yutu isu tiliyo variyenti ya kata ngira Mzimbabwe yere isu kwa South Africa naku Britain naku Brazil jete zuza atisa takuziwa saka tufana ita mastadi zedu kana tapibe zozo kugadilisa nyaya ya logistics and so forth nyaya ya price atingaisiye kundi yaka kosha mtengo waka kosha zinodura mneza kati chite iwa tishiona chienza anita uti maadvantage ni maadisadvantage ya api
vama zore la batu ongoro inogona kitu wa mkati mingu wa fupi sejo denda re COVID-19 riri kupararira ne kukasika vama zore la batu parijino avana ruzivo rukuti izhaka itwa ere kana kutikwete sejo urumende isiru kubuda pachena ne urongwa wayo Dr. Peter Mataruse vatiwo tarisiro yavo ndeye kuti Medicines Control Authority of Zimbabwe ichaongorora mishonga yeCOVID-19 sezvainoita pamishonga yese inopinda munyika sezvinodiwa nemitemo yakaita kuti bazi iri riumbwe munyika.
Mavaccine vasati apiwa vanhu tinotesta tinore Medicines Control Council inotesta kuti mavaccine vasa ari sefi here kuvanhu vedu isusu muno Zimbabwe ari efective here nderozopiwa vanhu. Saka dati ndi medika kondro kanzi hili ili zeli saa njiti zekutisi atifani hili
vati ongoro izi zinogona kitwa kunyange hazo mshonga watu we munyika sachi garwe komiti ya paramende inona nezo utano Dr. Ruth Labode vatsindira mashoko emamwe machiremba vachiti paramende ino tarisira kuti bazire utano richa wapakurira zvizere nemusuwe chipiri pavanotanga kugara dari re National Assembly. Mukuru we Medicines Control Authority of Zimbabwe va Richard Rukwata vatiwo vakapa hurumende mvumo yekuunza mishonga yeCOVID-19 munyika mushure mukunge yatevedza zvese zvinodiwa pasi pemitemo yenyika pasi pechibvumirano cheZimbabwe COVID-19 National Development and Vaccination Strategy. MCAZ inopa mvumo yekuunza nekushandisa mishonga iyi mukati memazuva mashanu ichinge yapiwa umbowo wakaita sekuti mishonga iyi yakanyoreswa munyika dzayakagadzirwa uye kuti yakanyoreswa nesangano reWorld Health Organization here kana kuti kwete. Vati panofanira kuitwa ongororo yekuti mishonga iyi haikanganise vanhu here. Vati kunyange hazvo ongororo dzakadai dzichikwanisa kutora nguva yakareba dzinokwanisa kuitwa mukati memazuva manomwe sezvo mishonga iyi iri kushandiswa zvechimbi chimbi. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati hurumende yakatevedza zvese zvinodiwa uye vari kutevedza unyanzvi hwescience pamatano ese avari kutora. Hurumende yanga yavimbisa kutitumira urongwa hwayo panosvika mishonga iyi nemuvhuro asi yanga isati yaita izvi pataenda pamhepo. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kugamuchira mushonga weSinopharm inosvika mazana maviri ezvuru nemusi wemuvhuro painosvika munyika ichibva kuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weNorton muDare National Assembly vatemba muliswa vabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emuZimbabwe kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamuliswa vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana. Vamuliswa vakasungwa vachiita musangano nevatori venhau vari kumba kwavo kuBorodhel. Mune chimwe chiitiko kumatare edzimhosva vaimbove nhengo yeZANU-PF vaJim Kunaka vabvisiswawo mari yechibatiso nedare repamusoro kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vakunaka vanga vapedza mazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri zvichitevera kusungirwa nyaya yekukurudzira kuita mhirizhonga yavanonzi vakapara nemapurisa. Vachuchisi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa umbowo unoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchisi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa nevatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakanga vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump Nasi arikupikisa umbo we Democratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vachuchisi veDemocratic Party vakabudisa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanira kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikona kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. But sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwa Trump achingotsikinyira nyaya yekuti maarguments avo ekuti Senate haina mvumo yekutonga president wakabva kare. And maarguments avo akunyanyo kuti chikoo chaivo chaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavari kunyatso kupfumbudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangove pachiri kuti back and forth yema arguments enya zacho pati siri kuona kwangu inini ndoona senge maDemocrats akapa umbo wangori so yatingati pachirungu deming kunyaya Trump. Ise semataro angu ii political trial ichangozo dipenda nukuti pane vamwe wewe wangawane umafungira wekuti hapana mhosva wangave here vakatsukunyuko neumbo huri kupuwawo ne atingati mamanagers ari kupa nyaya iyi mucongress.
VeRepublican Party vane basa nezviri kutaurwa here izvi? Vanobvuma here kuti kutaurwa ndezvechokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana?
Iko zvino mamira akaita zvinhu ndoona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo inge iripo kuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara. Saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaidaiona senge ndiyo yanga iri position yemarepublicans akawanda. But munguva pfupipfupi yapfuura taiona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaura kuti no nyaya ingaitongwe itongwe kusvika kwokupedzisira kuti tizopawo chi maonero edu. Nhango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya ingaitongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichaditemanawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo aingati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva. Ndosaka taiti pokutanga papa kuti nyaya yacho iyi yaifanira kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese rinyazvoona kuti ndomashandiro ari kuita demokrasi.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura natanonoka wande weStudio 7 vari parunare kuTexas muno muamerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti vanhu zviuru zvishanu kubva pavanhu zviuru zana nezvitatu zvevanhu vemuNigeria vari munyika iyi. Vazhinji vavo vari madzimai nevana. Vakatiza varwisi veBoko Haram vachipotera muCameroon uye vabvuma kudzokera kuNigeria. Vakuru vakuru venyika mbiri idzi vasangana muguta remuCameroon reMarua vakabvumirana kuti vapoteri ava vadzokere kumusha uye hurumende yeNigeria ikabvuma kubatsira vanhu ava kuti vawane pekugara uye vakadzivirirwa kumhirizhonga. Vakuru vakuru vari kupinda mumusangano wechimbichimbi wekuzeya mhirizhonga iri kuitika muMyanmar vashora zvikuru kutorwa kwakaitwa nyika iyi nechisimba nemauto svondo rapera. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reUnited Nations Human Rights Council uye washora zvakadzama kubviswa kwehurumende yakasarudzwa neveruzhinji. Batore MDCT ririko kurudzirawo kuti munyika muite nhaurirano kuosangano rembatanidzwa wemachurch reZimbabwe Council of Churches richitiwo zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano senzira yekugadzirisa matambudziko akasiyana siyana ari munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumashoka vakabudisa mazuva mashoma apfuura padande mutande rebato rao, mutungamiri webato re MDCT wa Douglas Monzora, vakati zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano, dzinosanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira ega, vemakereke, pamwe nevanhuwo zvavo, senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vamonzora vakati munyika mune kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, nekuda kwenhoroondo yekupikisana, pamusoro pezvinobuda musarudzo, kusasununguka kweveruzhinji, uye uori uho vakati huri kukonzera kusamira zvakanaka kwezveupfumi izvo vakati zvinogona kugadziriswa nenhaurirano idzi. Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasati vataurirana nebato riri kutonga reZANU-PF kana mamwe mapato panyaya iyi ichokwadi kuti bato ravo riri kutsigira nyaya yekuti munyika muve nenhaurirano.
Tinofanirwa kuti tigare pasi sevana veZimbabwe tiongorore nyaya dzedu dzinotinetsa munyika, tosvika pakuudzana chokwadi rese kuti kana tichida kuti tipedze matambudziko ese awa ndezvipi zvatingaite takabata pamwe chete sevana veZimbabwe. Saka isusu tinozvikudza zvikurusa zviri kutoitwa nemakereke, tiri kutofunga kuti minamato yedu yapindurwawo naMwari wedu kuti dai zvikaita vana vakatanga kuuya pamwe chete.
Munyori wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanotiwo makereke akasiyana siyana ari pasi pesangano ravo ari pakati pekuziya gwaro rinopa hwaro hwekuti munyika muve nenhaurirano, iro vanoti vakapa kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe vakasiyana siyana. Reverend Mtata vanotiwo vanoona zvakakosha kuti munyika muite nhaurirano idzi sezvo dzichigona kubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau iyi yekukokera nyika yose kuti tiwane patingasangana inhau yakapiwa kumapato ezvematongerwo enyika, uyezve inhau iri kudzewa mudzikereke kuti tingasangana sei kuti tigadzirise madambudziko akatarisana nenyika. Akasiyana siyana atiri kuona kuti haagoni kugadzirika kana vanhu vasina kuisa musoro pamwe chete.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti vanoshamisika kuti bato reMDCT riri kutaura nezvenhaurirano izvo zviri pachena kuti gakava ririmo munyika riri pakati peZANU-PF nebato ravo reMDC Alliance.
Pamaresults asina kufambiswa zvakanaka a2018 ndopane nyaya. Saka ndopane gakava rofari rigadziriswe nyika yofambiswa zvakanaka, toita mareforms, toita maelections. Nyaya haisi kungotaura kuti hanzi tina kupinda mugavhita, haisi nyaya yedu isusu iri panyaya yemareforms. Zvinhu zvigadziriswe tichiita maelections akanaka ari pajikerera, asina zvekurovana, asina zvekuvhundutsirana, asina kuti muridziri wepembi ndiye mutambi.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vati havana zvekutaura zvakawanda sezvo vasati vaona gwaro reZimbabwe Council of Churches, vakatiwo havanzwisisi kuti sangano iri rakawana kupi simba rekuti rive iro rinoda kudeedzera kuti munyika muve nenhaurirano. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti kana nhaurirano dzichiitwa dzinofanirwa kuitwa nemapato ose zvematongerwo enyika, kwete kuti dziitwe pakati pemapato maviri chete, vachitiwo pagara pane mapato aripo ari pasi pemubatanidzwa wePolitical Electors Dialogue.
Kana munhu achitaura zvenyika yeZimbabwe ngaataurwe nemapato ese ezvematongerwo enyika. Kana uri bato rezvematongerwo enyika wachitaura nemamwe mapato unoenda kuPoland, ndokune mapato iyo.
Zimbabwe ine nhoroondo yenhaurirano yakakura inodzokera kunguva iyo nyika isati yaona kuzvitonga, asi pari zvino vamwe vanoti nhaurirano dzakadai hadzina zvakawanda zvadziri kukwanisa kugadzirisa nekuti bato riri kutonga reZANU-PF rinoramba riine masimba ekuti rirambe riri iro rinotonga nyika. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
munhau dzemitambo. Chikwata chemutambo wecricket yevanhukadzi muPakistan chadzokera kumusha zvechimbi-chimbi nhasi zvichitevera kumbomiswa kwendege yeEmirates kupinda muZimbabwe kutanga mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yekufambisa mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa13 kukadzi kusvika musi wa28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kusouth Africa iyo inonzi yave munyika dzesadhi. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo, umo inofarira kukunda Jara kuSenegal zvine mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRalph Kaundera, Kelvin Madzongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petros Mari pamwe naGift Bello naRafael Muduviwa vanofarira kuona kuti Jarav ainwise nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachachanya kuSenegal. Jarav ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal, asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyaya dzebhora idzi unowana masurprise anoshamisa bcause zvine zvakumotivata kuti we have nothing to lose. Vakomana vangu vachimutambo neshungu bcause since they reached so far zvinokwanisa kutochiya. Ini ndinotarisira inini amubacking FC Platinum kuti they can turn the table.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatoomei, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pamusoro penhomba yeCovid-19 iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemubvuro ichibva kuChina. Serongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri weNorton mudare National Assembly Vatemba Muliswa vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
i-distribution yangkhona i-handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-email okuzeni umuthi sete framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa njani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi obenqabela i-COVID-19 ama-vaccines isicandiwe.
Umnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhanyelisanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukuyela esikolo singakhanyelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34.9,000. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1.3,000. Ezwekazi le-Africa, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela iCOVID-19 owama vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye emkhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela okumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi into nje efo ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining but ungathiya nanzelela akuthiwo ukuthi per province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakho kodwa hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Last one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje opho ukuthi kuzabuya email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzifisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba lama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ngani lumqoka yini ukulungisa ukuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi kunceda ngani iloko esihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle ukuthi yenze into yangikhona iyabisebenzela yena hathi abantu
lo umnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo Umeli weNorton edalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umdliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentatheli zendaba emzini wakhe eBorodale eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Bunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uhulumende uza kwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus laselimemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuza kona izolo lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengelihlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali esiyiholayo sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku 540 US dollars sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlule kwaphongukuvula izikolo kungakhanyeliswa ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki abantwana kumelanga bephunga ukuyela esikolo singakhanyelisa ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19 sifuna kube yinto onkhulumeni azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19 sikhangelele ukuthi lapho sekuyela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19 yikho esikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo lokhu akukhangelisiswe nguhulumende iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uzulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi kusetshenziswa kuthapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepharlamente kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepharlamente lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakhasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, uMnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo zombuso ezintsha yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize izintathu zokusakaza. Ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting, le community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe iyayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engiyela nketabetshayo, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso inhlanganiso ye Community Youth Development Trust CYDT eKwanda unkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama issues abe fully addressed kadingakala ama community radio stations azasalaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu eziphathelane lama young women eziphathelane le youth kuma communities so that ethole ukuba fully addressed njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba
ukuthola kwethu i-coverage. Ngibona kuza siphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizava lethuba lokunikezwa i-airtime sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeZoom uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagesi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuza kusesa kuba nzima kakhulu. Vela sazi ukuthi sizokwenza kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye maye ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje. Sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Welcome uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Ngibona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungelo lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongeselizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe konakele lokhuzeni kulokhuzeni ngaphe lokhuzeni emagesini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagesi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagesi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ingozi yokudubuka kweminye imitshina yayo egaya amandla kagesi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akulamuntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
My darling, what a Friday, I'm seven to forgiven. What a Friday, my sweetie, what a Friday.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Sander we-Studio 7.
The drums.
I can't sing on them, I'm full of sandals.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wayethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ekucula.
Children 3, my brother used to play guitar. After one time, he gave me my name. Then children 3, that's where I studied music. Then me na ben lalela. You want to open something? Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela kubulawa yo. You want to kubulawa.
NJ ubungisa lokwazi sakhe esimgogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ogogo umama lo umama okhulisa ijazz kagogo. Lami bemanyithi mami fika lapha kwele Phumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijazz, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okuhlaphe sikwenzayo. Ngathi hayi lami senzayenza khona kokuthenjwa ngoba ngugogo.
Abalandeli bakhe mambize Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. La magaleta athize awacindezelayo NJ.
Lama album amadlaleta manje ngadlalela kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. Lama dlalati bekhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini. Anyizwe ukucela kakhulu kiwo kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo album.
Lomlezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima. Into engatshela abantu ukuthi asiqhubekeni siphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love Nje, ku-WhatsApp 077-4781-718. Ungalahli imbeleko ngokufela. Isaga sesintu sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayese Bulawayo.
Balutshana basakhulayo abacula lomdumo we-Afro Jazz Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumunye besilaye kuhlelo Woza Who's the Friday? Mpelo enhle kini lonke igama lami uEzra Jesus Banda.
angape amakhosi kazishaye yona impululu singenile kubulawayo vulekile amasango abhizi bahlekisa ngathi bathifundeleli bazihamba manga bathi thina vela sibamba na bayaqamba manga bathi thina nyeke sibakhona
bulawayo sizovuka ungithanda sami mina ngiyoqhenya nawe ungithanda sami sokulami ngokubambo lwami emele kuwe ukhona ndiqalela kokuwe
ngele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela iCOVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.